Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera kukadzi 20, 2021. Makateerera ku Studio 7. Nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambove mutevedzeri womukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu varadzikwa nhasi muHarare. Muimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka, uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jalove, aradzikwawo nhasi muHarare. Nengo gumi dzeMDC Alliance dzinosungwa kumashonaland west uko dzanga dzichironga kuviga mumwe wadzo akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakambove mutevedzeri wemukuru wemapurisa vaMovis Griffiths Mpofu pamwe nemuimbi wechidiki aive nemukurumbira Saul Musaka, uyo aizivikanwa nerekuti Saul Jalove, varadzikwa nhasi muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira vanhu nemapurisa kuti vatevedze gwara ravamupofu avo vati vaive nerudo nenyika yavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parufu rwavamupofu avo vakashaya nemusi wechishanu chapfuura kuulawayo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatsanangura mufi semunhu aive akazvininipisa vachiti pakawana Zimbabwe risununguko vakapinda basa semupurisa vari pachinzvimbo chepasipasi chaconstable, kunyange hazvo vainge vakadzidzira basa iri kuhondo.
To him, the supremacy to serve independent Zimbabwe was of paramount importance than the post.
Kwavari nyaya yechigaro yanga isina basa, vakashandira nyika vari mupurisa vachiita basa ravo nerudo neunyanzvi uye zvine mwero.
Vamunangagwa vati vamupofu munhu aigona basa rake, uye vakakwidziridzwa kusvika pachigaro chemutevedzeri wemukuru wemapurisa. Vakawanawo mhenduro dzakawanda dzekugona basa kusvika muna 2003 apo vakasiya basa. Vati mapurisa anofanira kutevedza gwara rakafamba navamupofu, uyewo vati hurumende yavo ichatsigira mapurisa nezvikwanisiro zvese kuitira kuti akwanise kuita basa ravo nemazvo.
Let me end my address by asking us to emulate
rega indipedzise ndichiti tese tinofanira kutevedza zvaiitwa navamupofu avo vakatisira chiga cherudo kuda nyika yedu pamwe nekudanana zvisinei nekuti munhu anobva kudunhu ripi.
Vaenderera mberi vachiti vana veZimbabwe vanofanira kudzivirira rusununguko rwavo urwo rwakaunzwa nevanhu vakaita savamupofu. Vati nekuda kwekuzvipira kwevanhu vakaita savamupofu, Zimbabwe yakatora mapurazi evarungu, uye hurumende yavo ichatora minda kune vasiri kuishandisa ichipa kune vechidiki. Vamupofu avo vange vave nemakore 56 ekuberekwa vakaenda kuhondo muna 1975 uye vasiya mudzimai nevana vana nevazukuru vatanhatu. Zvichakadai, Saul Jalove, uyo akapiwa ruremekedzo rwedunhu kana kuti provincial hero, aradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills pachiitiko chapindwa nevatsigiri vake vakawanda vachityora mutemo wekudzivirira COVID-19. Mazana nemazana aungana kumakuva eWarren Hills achiparadzana naSaul Jalove, uye vange vachitungamira chirongwa chekuradzikwa kwake vatadza kudzinga vanhu kuti pasare pane vanhu 30 chete sezvinodiwa nemutemo wenational lockdown wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vataura vakamirira mhuri yake vaSolomon Musaka vatenda mhomho yaungana nhasi vachiti kunyange hazvo varasikirwa nekushaya kwaSoldier Love vasimbiswa nekufara nerudo rwaratidzwa nevaimbi Shamwari vatsigiri vake pamwe nehurumende.
Nasi, you came in your numbers. Kune COVID vazvano, but maratidza kuti ha COVID or no COVID. Tirikuenda kunoviga umwe wenyu. I thank you so much for telling us.
Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidau vange varipowo vakati kunyange hazvo vazhinji muri yake vange vasingatsigiri kuti aite zvemimhanzi vakaona tarenda rake abudirira pabasa rake.
The rest of the family were against his choice as soon as he has a career, with one relative asking him, wakamboona ani gwenyambira kwamusaka. However, as he's telling me his career is gone, so was right.
Soldier Love akaimba dzimbo dzakawanda kusanganisira pamamonya ipapo, kana ndafa, dai upenyu hwaitengwa nedzimwe. Soldier Love akashaya nemusi wechipiri mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nekodzoro dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nedanho rakatorwa nemunyori wemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vachiudza munyori wedare remakurukota vaMishek Sibanda zvokuita pakuradzikwa kwaSoldier Love zvichitevera kupiwa kwakaitwa muimbi uyu ruremekedzo rwegamba rakarwira rusununguko. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko weAfrica vaDewa Mavhinga vanoti panofanirwa kupatsanurwa pamasimba ebato nemasimba evanhu vari muhurumende. VaMavhinga vanoti zvakaitwa navamupofu hazvizi pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamupofu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Takundikanawo kubata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF atafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi ZANU-PF inogara yakati ihombe kudarika hurumende izvo zvinoipa masimba ekuita zvainoda. Ngatinzwei vaMavhinga vachitsanangura.
VaObert Mpofu vanomirira ZANU-PF. Havana kodzero pamutemo wekuti vaudze vaMishek Sibanda vanoshandira hurumende yeZimbabwe zvekuita pamusoro pekushaya kwaSoldier Love, Solomon Musaka. Vaifanira kupa chikumbiro chavo asi kuhurumende voremekedza mukupatsanurwa kunoitwa masimba pakati pebato reZANU-PF nehurumende yenyika yese yeZimbabwe.
ZANU-PF inogara yakati izvo iyo ihombe kudarika hurumende, munozvitora sei?
Pamutemo nepasika reZimbabwe hazvisi izvo. Hazvisi pamutemo, bato rezvematongerwo enyika riri pasi pehurumende. Vanomirira Politburo vari pasi pemakurukota ehurumende, nekuti pamutemo chinozivikanwa ihurumende. Mari inenge ichishandiswa ndeye hurumende inobva kuvanhu vanobisa mari dzemitero. Nekudaro chinofanira kuti chitungamidzwe chichienda pamusoro tichitevedzera mitemo ihurumende, kwete bato rezvematongerwo enyika ZANU-PF.
Pave nemakore anodarika makumi mana ZANU-PF ichiita maitiro akadai ayo amuri kuti imimi ari kunze kwebumbiro remitemo, zvii zvingaitwe kuitira kuti mitemo yenyika inge ichitevedzwa panyaya dzakadai?
Vanotungamira zvematongerwo enyika mapato akasiyana uyezve vemasangano akazvimirira kuti varambe vachisairira zvachose hurumende iremekedze mitemo. Tinoona kuti nezuro chaiye yakataura kutsutsumwa kwekuti nyika yeZimbabwe haisi kuremekedza kodzero nemitemo. Vanhu ngavarambe vachitaura masangano akazvimirira ega nemasangano epasi rose kusairira zvachose kuti hurumende yeZimbabwe itange kuremekedza mitemo ichipatsanura masimba ebato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe.
Zvamuri kutaura izvo vaMavhinga zvinhu zvagara zvichiitika kwemakore atiri kutaura iwaya anodarika makumi mana. Chii chiri kupa kuti zvinhu zvisasanduke zvirambe zvakangaita sezvazvakanga zviri kubva muna 1980?
Dambudziko guru ndechekutanga, ZANU-PF inenge ichipona nekutora masimba ehurumende, sinofanira kunge ari kuhurumende uyezvewo vanhu mukati mezimbabwe vemasangano akasiyana siyana nevari kunzanya runzira chaizvo kuti ZANU-PF isandure maitiro ayo kana kusairirwa haitirimuki inoramba ichiita zvainongoita makore ona kuti zvechokwadi mhuri yezimbabwe yaramba pasi rose vanhu varamba kuremekedza mitemo inozotirimuka ndokunge vanhu varamba vachitaridzira kuti kwete izvi hazvisi izvo asi iko zvino kana vanhu vakaramba vakanyarara ZANU-PF inobva yatowedzera kuramba ichivhiringa mitemo nebumbiro remitemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari kuBritain. Nhengo dzebato reMDC Alliance 12 dzasungwa nhasi pamahofisi ebato iri muchinhoi apo dzinoti dzanga dzichironga urongwa hwokuviga nhengo yadzo yakafa nezuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vasati vatorerwa nharembozha yavo murongi wemisangano mudunhu vaBlessing Mandava vati hapana mhosva yavapara sezvo vanga vachironga nezvenhamo yenhengo yavo. Vamandava vati vasungwa nemasoja matatu anga akapakatira pfuti pamwe nemapurisa manomwe.
12 members zemanagement zemashonal investor MDC Alliance dzatorwa at gunpoint nemasoja anosvikaiwo 6 nemapurisa zvakare anosvika 7 papach house pavo muchinhoi uko pavanga vari kustrategiza nyaya yekurufu reward 4 member Kembo Kashaika Nizuru uno.
Vamandava vati havasati vaudzwa kuti mhosva yavo ndeyei.
Hapana kana charge yangopiwa. Vabva tabatangotorwa ndokunokandwa mufenzi. Iko zvino titori pachinhoi Central Police Station vatangokandwa tese tiripo 12.
Asi mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland and West Inspector Margaret Chitove vati hapana zvavari kuziva nezvekusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Chikwatayo vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti vari kutumwa kushungurudza nhengo dzavo. VaChikwatayo vati chinoshamisa ndechekuti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kuunganidza vanhu pamisangano uye vari kuita misangano yavo asi mapurisa hapana zvavari kuita.
Bato reZANU-PF bato rapererwa, bato risikasarudziki, bato rinoshandisa chisimba, bato rinoshandisa mapurisa zvisizvo, rinoshandisa makotsi zvisizvo, riri kuda kuendera mberi richiita saizvozvo kushandisa mapazi ehurumende zvisina kunaka kuita zvido zvaro. Tinozviziva vari kuita zvinotyisa. Iwe nguva ino yeCovid vari kuita marali, vari kuita maelections avo, vari kuita zvakawanda, mapati chaiwo chaiwo vari kuita kubato reZANU-PF.
Imwewo nyaya, bato reMDC Alliance rinoti rinochema pamwe chete nevanhu vedunhu reMashonaland East nenyika yose nekufa kwaIshe Nyamukoho vanozivikanwa nezita rekuti Samson Katsande. MDC Alliance inoti Ishe Nyamukoho munhu aida runyararo uye aikurudzira kuti vanhu vazvishandire kwete kugara vachingopema. Munyori wezvematunhu muMDC Alliance Vasiso Zvidzai vati vanoshuvira dzidziso yakasiyiwa naIshe Nyamukoho yekuenzanisa vanhu kuzvishandira pamwe nekutevedzera mitemo zvavakasiyira nyika yose. Ishe Nyamukoho avakamboita Senate vakashaya nemusi wechina manheru vava nemakore makumi masere nemapfumbamwe. Vasiya mudzimai Dorcas nevana vashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti matunhu ose ave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Guta reBruwai rakapiwa mishonga yenhomba inosvika zviuru 10,300 nemazana maviri 13,200 iyo ichatanga kupiwa vanhu nemusi wemuvhuro. Dunhu reMatabeleland North rakapiwa nhomba inosvika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi. Matabeleland South ikawanawo zviuru 10,100, ukuwo Midlands ikawana zviuru 10,100 nemazana mashanu. Mishonga yedunhu reBulawayo ichange ichichengetwa nekanzuro yeguta iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata meya weguta iri vaSolomon Mugoni kuti tinzwe kuti mishonga iyi yakachengetedzwa zvakadii, asi takwanisa kubata nhengo yekomiti yezveutano mukanzuro iyi.
Kanzura Sinikiwe Mutanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Vandingataura nezvekuti as Bulawayo City Council and as maybe like my city fathers titato zvikamuchira nemaoko ese and wakaita happy as a council kuti tichengetedze manjections iwo wawo because ndopane hope yedu and as a council local authority I think neso tichazama kuchengetedza toita nenzira yakarongeka.
Achange achichengeterwa kupi majekiseni enhombai?
Majections edu atosvika tamatambira nezvuro, saka tatomachengeta mustores ye city council. Ari kutochengetwa nemapurisa ezetherapy and nemapurisa e city council.
Kanzuri yenyu ine zvikwanisiro here zvekuti inge ichikwanisa kuchengeta mishonga iyi nenzira kwayo?
Zanditi munodzidziwa kuti ma local authorities like council yedu yomubulawayo, we run both and gatotsima local clinics and we have zvipatara and even council yedu yanga itori nemamwe mazvipatara zvanga zvichitochengetsa vanhu vanenge vabatwa chirwere checovid. Saka zvese izvozvi zvititori zviri kutochengetwa nevanhu vanoziva machengetero avo and nevanhu vakadzidziswa vakaenda kudzidzira kuchengetedza zvine izvozvizvi.
Pakasvika mishonga iyi vanhu vomubhuruwayo vakatambira sei?
Ya, zvamingatotaura ndezvekutoti munozviziva kutoti kune mamixed feelings. Vamwe vakatozvigadzichira nemaoko ese because havachazivi kutoti chii chiri kuzoitika. Vamwe vari kutotaura because vari kutotya nenyaya yemasocial media. You know kuti zvinhu zvakawanda zvakatobuda nemasocial media zvichitonzi mavaccinations injections ari kutouya aya they are there to maybe get rid of my Africans zvinhu zvakadaro. Vamwe vari kutozvitambira nenzine maoko ese because havachazivi kutoti chirwere ichi chinopera rini. Saka they are just mixed feelings kutoti vamwe vari kuzvigachira nemaoko ese vamwe vari kutoshora because zvinhu mastatements anotobuda information inenge ichitobuda masocial media yakatoti wandei. But ndingatototi maybe 3/4 of the people vakuri kutozvigamuchira nemaoko ese vamwe vari kutofara but maybe vashoma-shoma ndo vasinga even ivo vasinganzwisisi vari kutoshaya kana kuti havasi kuwana enough information or they are getting negative information. But zvandingatotaura ndezvokutoti vakawanda vari kutozvigamuchira nemaoko ese.
Sakanzura anomirira vanhu, mukana wenyu ukasvika muchange muchibayiwa here nhomba iyi?
Yes, I'll be one of the first people vakutoinda kuti tinobayiwa because we as a leader you need to kutoti newewo leader neexample. Haunga kutokurudziri vanhu kuti vaende kobaya iwewo usingabayi. And zvandikatotaura ndezvekuti injections aya it's not a force matter, it's voluntary.
Nenge yekomiti yezveutano muBulawayo City Council, Kanzura Sinikiwe Mutanda vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matatu 1430. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana manomwe negumi 35,710. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga urongwa hwavo hwekuda kumutsiridza chibvumirano chezvombo zvenuclear chakaitwa muna 2015 pakati peIran nenyika dzakabudirira. VaBiden vanoti vanoda kuti paitwe nhaurirano panyaya dzechibvumirano chezvombo zvenuclear. Vari kutsigira urongwa uhu vanoti vaBiden vanofanirwa kuona kuti kana chibvumirano ichi chikamutsiridzwa chive nehwaro hwenguva yakareba. Asi vari kupikisa danho ravaBiden rekutaurirana neIran iri. Vari kuti vaBiden vanofanirwa kuomesera Iran kuti ipinde muchibvumirano ichi ichida kana isingadi. Kambani inoita basa rekuchengetedzwa kwenyika uye iri yasahwira vevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump
vaEric Prince inonzi yakatyora mitemo yeUnited Nations inorambidza kutengesera Libya zvombo. Izvi zviri mugwaro reongororo yakaitwa nenyanzvi dzeUnited Nations uye gwaro iri rava mumaoko eUnited Nations Security Council. Yashika nguwe kutichenda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tichange tiri kunzwa mazwi enyara dzokumhuri yemuimbi Soldier Love uyo akashaya kubva kuchirwere cheshuga. Soldier Love akazvarwa achinzi iye Sol Musaka, asi pamusoro pemusambo wake wedanso akange akuziwa nekunzi Soldier Love chibaba baba kana kuti Sauro. Regai tinzwe zviri kutaurwa nemadzimai pamusoro peupenyu uyezve dzimbo dzavaifarira dzemuimbi uyu.
Makadini muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Gladys kana kuti amai Clara Zindi. Ndiri kuBotswana kumusha ndichibva kuZimbabwe kushamva machifi bushu muvillage Masindi. Ndinoti nematambudziko kumuri yeZimbabwe, chokwadi tarwadziwa, tarasikirwa nemwana anga achitifadza, anga achitiimbira nziyo dzaichitandadza mukati menyika, nziyo dzaifadza vazhinji. Aiwa tarwadziwa zvikuru. Mwoyo wekubereka unorwadza, tiri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nemwana wedu aitifadza, aitiimbira nziyo dzaifadza. Kwauri weSoldier Love, tinotizorora mweya wako ngauzorora murugare. Rufu inzira yedu chose, nesu tichatevera. Ufambe zvakanaka. Tinokurangarira nenziyo dzakatisiyira kunyanya chigunduru chibaba chibaba pamamonya ipapo. Aiwa tinamba chinochikurangarira. Hanzi mwana wani kwamaistembeni. Aiwa tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asina hapana zvekuita, tinongotizorora murugare.
Makadiko mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa mai Samaita, ndiri muno muPretoria kumusha ndinobva Masvingo. Tine urombo nekurasikirwa negamba redu raitiva raidza munguva yekufara raibata vanhu vese vakuru nevadiki. Tabatikana tarwadziwa nekurasikirwa nemunhu akadai, nekuti ukaona chero vanhu vechikuru chaivo vachinzwisisa nekuziva nezera raanga ari, tinoona kuti anga ari munhu anga achivaraidza vanhu vazhinji. Mumhuri yekwaSoldier Love tine urombo.
Ndinoendwarise mugadhini, ndinobva Kagarahwa. Ndakawanikwa kwaMatona, ndiri kubatawo maoko nedambudziko rakaitika ramukoma Soldier Love. Yeshe rakarwadza munhu wose. Ndoti dai Mwari afamba navo zvakanaka pakuchengetwa kwavo, muchengete zvakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye, ndiri muWashington.
Iko zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa rwatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwaniswa kwedzidziso mumaruwa akasiyana-siyana pamusoro penhomba yeCOVID-19 iyo iri kutarisirwa kutanga kubayiwa vanhu vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana nemusi wemuvhuro. Muhurukuro yedu Tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaRusike.
Aiwa, tinotenda.
vaRusike, sangano renyu ranga richichema-chema nenyaya yekushayikwa kwedzidziso yakakwana pamusoro penhomba yeCOVID-19. Asi tinoona kuti hurumende mumazuva maviri matatu aya apfuura yanga ichipa dzidziso iyoyo kumatunhu akasiyana siyana pamusoro penhomba iyoyi. Munotii nedanho iro ratorwa nehurumende?
Chekutanga ndingati dzidziso huru yatakawana yakabva apo gurukota rezveutano vanova vice president zvakare vakazvipira kuita ivo munhu wekutanga kubaiwa nhomba yecovid-19. Izvozvo zvakapa veruzhinji yandingati confidence nekupa veruzhinji yatingati utungamiriri hwatinenge tichitarisira kubva kune vakuru vedu. Saka iyo confidence yakapiwa veruzhinji naVP vachiwenga vachizvipira ivo kutanga kubaiwa nhomba iyoyi ndoyandingati dzidziso yekutanga yakapiwa kuruzhinji rweZimbabwe. Tinogamuchirawo zvekare kuti hurumende yazozviona zvakakosha kuti vanhu vapihwe dzidziso maringe nenhau yevhaksini yecovid-19. Hongu zvingadai zvakatinonokei nekuda kwekuti taitarisira kuti dai dzidziso iyi yakatotanga kubva pairongwa zvekuwinza nhomba iyi, asi pachirungu vanoti better late than never.
Tichitarisawo varusike kuti vanhu vari kupiwa dzidziso iyoyi kwasara tingati mazuva matatu mana kuti inge ichitanga kubayiwa matunhu mavo, munofunga here kuti veruzhinji vanenge vabuda nechisungo chekuti votora here nhomba iyi kana kuti kwete mukati memazuva mana iwayo?
Zvinogona kuita hazvo musiyano. Tichitarisa kuti dai dzidziso iyi yakatanga kare, ndinoda kuti kugamuchira nhomba iyi kwainge kuri pamusoro-soro. Asi nekuda kwekuti dzidziso yakutoitwa apo vanhu vari kubva vabayiwa ipapo ipapo, havashayikwe vanhu vazhinji vanenge vachiri kugunun'una, vanenge vachiri kusagutsikana takatarisana nenhau yenhomba iyoyi. Saka zvinogona kudzikisira yatingati uptake yevanhu vanozvipira kuti ini ndikuzvipira kuti ndibayiwe kuitira kuti ndizvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Hongu hurumende iri kuti hazvisi kumanikidzwa munhu, asi tinozviziva tese kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka ndokunge kwabayiwa vanhu vakawandisa zvikuru kuitira kuti tiwane kudzivirirwa kwevanhu vakawanda. Saka hazvishamise kuona pane vamwe vanogona kusazvipira kubayiwa nhomba iyi.
Sangano renyu rati rawanawo here mashoko ari kudzidziswa vanhu pamusoro penhomba iyi, tichinzwa kuti vamwe vari kuti ine mamwe mapoka evanhu vari kunzi havakufanira kunge vachibayiwa nhomba idzodzi nokuti dzinogona kuzovakanganisa utano hwavo.
Hongu tirikuwana hedu mukana wekusangana nevakawana mukana wokuatenda yavakaita yeTOT Training of Trainers. Asi ipapo zvekare isusu tanga tichitiwo kuhurumende, Zimbabwe haisiriyo nyika yatanga kubaya nhomba iyi. Dai Zimbabwe yanga yatevedzerawo zvekare maguidelines eWHO, mabest practice ari kuitwa kune dzimwe nyika, zvatiri kunzwa izvozvo zvekunzi vamwe vanhu vane makore ari pasi pemakore akati kuti havasi kuzobayiwa, vamwe vane machronic disease vane zvirwere zvavainazvo havasi kubayiwa, izvozvo tinenge tisingazvitarisire. Nekuti nyangwe iye mukuru wacho weWHO vaTedros vakabuda vachiti no one is safe until everyone is safe, zvichireva kuti hazvibetsere kubaya vamwe vachisiyiwa nekuda kwekuti hatizokwanisa kukunda chirwere ichi checovid-19.
Manga makateerera kumukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamasiki nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vateereri weStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitevhenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 20 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abe kansili.
Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus kanye labaphathintambo bakhe. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapholisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisi nxa kusenziwa yi-EU lokho.
Ibandla lezano PF lisola European Union ngokuqhelisa izijeziso zayo. Kodwa iMDC ithi leli bandla yilo elizokhela amalahle ekhanda. Silo mhlabeleli kaMaskandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ndawonye labaphathintambo bakahulumende wakhe, ngoba ijekiseni le ayilayo ingozi ebantwini kanti njalo iyawuvikela lokuwelapha umkhuhlane lo. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele ahlatshwe kuqedwe umkhuhlane lo. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Moses Griffiths Mpofu eHeroes Acre namuhla. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswe inkampani yakwele China iSinopharm ngolwesine. Imijofo yamajekiseni la isifikile ezabelweni, njalo ukuhlatshwa kwabezempila kahle kuqala ngomvulo. Siqoxele umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sinikiwe Mutanda wasichasisela ukuthi luzaqhutshwa njani lolu hlelo kuleli dolobho.
Kuzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers. Kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi each team ilabo mongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kulempilo hospital, kule UPH, kule Ngutsheni, le Mater Day yesizabe sinawo ngonalawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncedisana bonke abezempila kahle abe council kanye labe government. So ngingathi singu council silendima enkulu kakhulu esingenelana la yogiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama health public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizivalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abe government nabe council bonke abasebenza ku health department yiba bazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempila kahle kobulawayo, lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
siyawamukela sibili ama injections lawa sefikile ngoba hey umkhuhlane lo ubususethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela eyokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lwama injections akhona so njengobulawayo siyakwamukela sibili sile njabulo ukuthi asese yafika ama injections la ukuthi ezoncedisa
abantu kuyini lingabakhuthaza khona
sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwa kipublic abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungani unganjani ungadeda
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ukhokhela ikomiti yezempilakahle kukhansili yakobulawayo. Kusenjalo kubhubhe abantu abalitshumi ngecoronavirus yeZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilamatshumi ayisithupha lasikhombisa 167 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya ku-1430. Asebebanjwe umkhuhlane lo bona bakhuphuke baya ku-35,710. Ibandla leMDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangana emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDC Alliance kulumango umnumzana Blessing Mandava utshelela umsakazo ukuthi lanxa bebelokhe begcinwe ngabomthetho laba bekungakabi lecala asebelethe siwe. Isiphathamandla samapolisa eMashonaland West uInspector Margaret Chitove utshele iStudio 7 ukuthi ubengakazi lutho ngokuboshwa kwabantu laba. Kunakanelwa ukuthi bengaba besetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Ibandla leMDC Alliance lisole kakhulu uhulumende ngokulondoloza iziqondiso lezi ebandlulula. Lithi kuyamangalisa ukuthi kubotshwe amalunga alo alitshumi lambili kuphela kodwa unkosikazi Auxilia Mnangagwa ehlanganise abantu abedlula amatshumi amathathu eChinoyi izolo emcimbini obuphathelane lokudla kodwa wangabotshwa. ZANU-PF selisole i-European Union ngokuqhelisa izijeziso ezenqabela iZimbabwe ukuthenga izikhali zempi emazweni akulumanyano. I-EU ithethe lelinyathelo izolo isithi ikhathazekile ngokuqhubeka kukahulumente esephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga lesanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi kodwa kumangalisa nxa kusenziwa i-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke njalo basebenza le opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi ade siyenzani lithi fakani lokho bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo bakhuluma ngezephulamthe umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho abathakazeleli xa kuabantu babo beopposition laba abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo bese kuthiwa xa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu yikho abakugijimisayo khonoko. Ngawo ke ngokunjalo hayi mbona azoze betshintshe laba abantu vele azokutshintshe lutho izitha zethu lezi abancindezeli abantu abasincindezeli labo lakade abathokozi indaba abayilwela indaba yomhlabathi esegcikeni engadingwayo njalo ba-advansa i-interests zamapolitical parties anja abo MDC Alliance ngabantu babo labo babatshelayo ukuthi lesi bafakele into zezo zenotho bafakele but abantu baba safayo ngoku
umnumzana belief kaule ngowebandla lezano PF sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisisise ukuthi ama sanctions kawafakwanga ngama opposition political parties but afakwe yiZanu PF ngezenzo zayo lanamhla lokhu European Union lamanye ama-democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi izanu PF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama-targeted sanction la asulwe kodwa ngokuswela kwenhlandla izanu PF khanya ngani sivala ngama-sanction sisenza i-corruption sisenza konke isithi ngama-sanction so ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalitshintshi yikho ke sifuna ukuqondisa imqondo ukuthi ama-sanction la afakwe izanu ngokwephula amalungelo ayinqaba njalo lezi khali ezimanufacture yiZimbabwe Defence Industries. Yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu bezanu baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Umhlabeleli wezimdanso uSoldier Love ungcwatshiwe eHarare namuhla wavaleliswa zinkulungwane lanxa nje kuvunyelwa abantu abangamatshumi amathathu kuphela emngcwabeni. USoldier Love waphiwa inhlonipho yeqhawe lenkululeko iLiberation Hero njalo amasotsha akhalise impopo emphelekezela namuhla.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawafu bembula.
Kwezemaphandleni abalimi bembalabala ezansi yamandebeleni bathi lanxa belijabulela izulu elinengi lonyaka sebekhathazekile ngoba kwezinye indawo izilimo sezisifa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ubulo wangezansi emandebeleni useleminyaka ethile ubhekane lendlala embi ngenxa yokuguquka komkhathi okubangela ukungani kuhle kwezulu kumbe line ongenamkhawulo njengalokho okwenzakala lonyaka osokuthiye iningi lisisaba ingozi yokungatholi lutho emasimini. Emangweni we-Iris Vale embalabala izilimo sezidodile. Umnumzana Morgan Lunga isakhamizi sale indawo ku-World 13 uLunga uchasisa ngoduku ababhekane lalo lonyaka.
Okuningi kuya kubulawa ngamanzi likhangele khonapha nxa ezivaleni lapho udakuthi lunjani. So yidube sizabalalo kodwa hhayi siyawathabela amanzi as kuphela nje kuyakonakala ezinye izilimo ezinye njalo sizathola.
Ukhulu uSanzo Khabo ohlala kwa 13 naye uthi izulu eliningi kanje limthathe lamkhumbuza esengumfanyana.
Silimile khonokho esikulimileyo lanxa okunye kusuke kwakhanywa ngamanzi kodwa okukhona siza kudobhadobha abantu baza kudla akufani leminyakeni.
Lanxa izulu liliningi okwamagama lonyaka abanye bakhala ngokuthi baswele imali yokuthenga inhlanyelo lemfundiso ngakho ke abalimanga kuhle. Ugogo Adam Kanda we-Village 1B e-Arisville ngomunye wabakhala ngoduwo lwenhlanyelo.
Siyacela ukuthi nesithambike lisikhumbule kathi ngenhlanyelo lamazambane lendlubu asilakho la.
Abalima izulu lingakaqali phansi kohlelo lukagajobho izilimo zabo sezivuthiwe. Unkosikazi Othilia Ncube obeveza injabulo enkulu indlala lonyaka uthi uzayizwela komakhelwane.
Bonke kuhle uGantshompo lo uchaza efika le aphendu kayele ayi kuhle nomlimisi wathaba kumaisa.
Ukanti unkosikazi Dori Ngwenya ukhala ngokuthi kayiphiwanga imfundiso ye-fertilizer ngakho izulu libona limdalela umonakalo emasimini akhe.
Ayiyo into ijwani i-fertilizer kodwa ayisezadopha akufanani.
lelanga.
Abalima ngesikade belenhlanyelo kunye lemvundiso yefertilizer lomquba bakhanya bezavuna ukuzwayo lonyaka. Ngokwazana nothando umoyo ngomunye wabakhalele isivuno esihle.
Zilimile into eziningi, amazambane, umumbu, indlubu, indumba, konke isoya beans, le velvet beans, okunye silimele inkomo le-yellow maize, lo mumbu owethu ukuthi sifake esiphaleni lesifuyo zizathola amanzi zithole lokudla.
Ingcwethu ezibona ngezomumo womkhathi zithi ukuna kwezulu eliningi bakubona kuzaqhubela phambili okwenyanga ezimbalo ezilandelayo. Lokho bathi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele abathi yi-global warming loba yi-climate change. Imele Studio 7 Irisville eMbalabala, igama lakungenza Jesus Banda.
Sibongeke uEzra Jesus Banda. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noDokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamente. Sicubungula okuphathelane le-COVID-19. Siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakoBulawayo lapho sibona abantu beminyeni ukuthi kungamemethekisa na igcikwane le-coronavirus.
Duzani. Libone ngani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla? Kuyini abangakwenza?
Ama sanitizer ngathi vela endiwe ngoba amani. Le sefa kuphela kaqeshi, ungakhetha ngesefa silini bayanceda. Then sisaba abantu ngathi ngisheze ngakhela. Ukuza izahlini ifika mina ngokuqala ukubhathisa nemini sizo ngiyokwala nini. Ukuthi ngiyaqala ngoba sifuna ukuthi abantu bazokwala nini.
Ngamaphandleni lapha ubona ngani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlala
bayakwazi bene kulama radio kulani kulama app bese ukukhulumisa sihlezi kuma radio every time so emakhaya bayakwazi ukuthi kule vaccine ngoba kwenziwe isi ngihamba ngibuza abantu emakhaya abantu bakhuluma ukuthi bayayazi bese bakhona ukuthi bakhona a angayisho ngafa or something kasi ukuthi kube into ekhaya ivaccine amabhabhu ngifaka radio program zamaningi ngasezile lesivo sosayika
Wake waphumela egcekeni wathi lawe lake lakuhlasela leli gcikwane le-coronavirus. Usunjani kathesi?
Wagula sibili kakhulu, ngaphola ebathini ungaphola ekholini. Namhla sengijwayisile futhi i-PCR ngokuzungela ekhalane ngisalukhona ngiphume ne-negative. Sengithola ukuthi bekwagula abantu engizengahamba eDubai ngabuya. Ngahlehlwa kahlele yinto eDubai ngala ngiyokungabiki.
Njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesiNgisi ngama-long term effects ukuthi abantu bayisabela ukuthi mhlawumbe ingaletha ezinye njalo izinto.
Leyo bekuyingxoxo nodokotela Ruth Labote, ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele iParliamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, kulungile, linjani?
Ulubona njani wena udaba lokuphiwa inhlonipho yeqhawe lesigaba okwenziwe umhlabeleli osakhulayo uSoldier Love? Ngelanga kuncitshwe inhlonipho efanayo kumbe esizwe i-national hero okwenziwa induna uVezi Mafu.
Hayi, kahle ke, ngibonge Baba Gande. Sibonga njalo le Studio 7 nomsakazi we Studio 7. Thina njengabantu bemathebelele ndakusimangalisi ukuthi induna ingaphiwa isicoco kumbe ingarecognizewa iZANU-PF ngokuthi iphiwe liberation status. Ngoba sinanzelela ukuthi abaningi abaqotho vele abakade bemela abantu ngokweqiniso abaluphiwa vele isicoco esifana lasona leso, ngoba iZANU-PF angithi yona vele ngiyamanga, yabunjwa phezu kwamanga, yonke into eyenzayo ngiyamanga. So akusiyo into emangalisayo ukuthi sibone isekela ukunika induna isicoco. Into eyiyo esimangalisayo kakhulu ukuthi uSoldier Love lo vele thina abantu besingamazi kangako, njalo akala impact ayenzileyo ukuthi sengathiwa yi-liberation hero. Asazi ukuthi uliberate bani ngaphi. Okuphela thina esingafisi ukuthi sikuveze ukuthi iZANU-PF ilamanga, zonke izinto ezenzayo ngezamanga. Lalabo akade bengakholi ukuthi iZANU-PF libandla lamanga, silethemba ukuthi bazananzelela ukuthi lokhu okwenzakale sikhangela udaba luka baba induna nkulu uMaduna, sikhangela njalo lo jaha lo ngumhlabeleli ukuthi ngeyinye iqiniso ebonisayo ukuthi iZANU-PF ayithembekelanga.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani udaba lona lolu olokupha inhlonipho kumbe isicoco okwenziwa libandla leZANU-PF kumele kwenziwe njani ukuze wonke umuntu asuthiseke?
Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele ukuthi sivume nini ukuthi into ye-heroes le ayikho, ayisiwe yelizwe, ayisiwe yesizwe, into yeZANU-PF, lebandla leZANU-PF. Okungangokuthi ngakuyukuthi thina siyafisa ukuthi sibe lama-heroes lathi, kuzafanele ukuthi sizidingele thina awethu kumbe sizenzele thina yethu heroes ekha, kumbe singabantu bemathebeleleni kumbe ubulawayo city council yedwa, njengobana kulele distending nje sikhohlwe ngento yeZANU-PF ngoba as long as into leyana ingakontrolwa yihulumende ikontrolwa yipolitibiro thina bangasibo bezanu ngasesi expect ukuthi iZANU-PF is recognize mbona ngathi lati siyabe sesithanda ukuzikhohlisa kuloko
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abe Studio 7 lisale kahle
lo ke bekungumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale
siyabonga Chris siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uzinja ziyamluma ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina ngomunye wabahlabeleli beZimbabwe abahamba phambili emculweni kaMasikandi abadume kakhulu ekhaya laseMzansi lapho abahlabela bekhona njengamanye wonke amadlalade akhe leli liphekwe ngobunono obukhulu silinsizwa yasecholojo izikhulumela
ngibingelele kakhulu emsakazweni umsakazo othandwa ngabantu kakhulu i-album yami leyi i-album yami yesi-9 shiyagalolunye umsebenzi ongabajabulisa ongabaduduza kuko konke abakwenzayo nje umculo wami uyakwenza konke umsebenzi obuya futhi uthinte ekuvuseleleni ulimi lwakithi thina sizazi ukuthi singobani
idlalante leli lilengoma ezilichumi lanye ezigoqela ethi icholojo yizwe kanye lale ethi uthando lwethu abangathanda ukuthenga idlalade zinja balithola njani
abathanda ukuxhumana nami emsakazini bengangithola enambeni yase South Africa ethi 0749449122 0749449122 abanemshado bengasikhohla siyashadisa ngengoma zethu siyabuya siperform ethi abafuna ukuvula imizi yabo izitolo yonke into nje
iwapi amazwi ongawachiyela abalandeli
beqhubeke bengisupporte beqhubeke besenza nje ukuba besenza vele abakaze bengidanise ngomdala ngomncane mina ingoma zami ziyalaleleka uma umncane uyazithola ingoma ezingakwenza ukuthi usondele kakhulu emculweni lokamasikandi uma umdala futhi uyazithola ingoma zami zikwakha zikududuza ngaso sonke isikhathi abantu abaqhubeke beuthanda umsebenzi wami nami ngiyabathanda ngiyabonga kakhulu umsakazi
uphuma ke enkundleni uzinja ziyamluma ngale ethi kulukhuni
Zambinyana, we mnyanya na jina Zambinyana, dosele maswe Zambinyana, we mnyanya na jina
sigqibela ke uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzahlatshwa ijekiseni ye-coronavirus ngoba ayilangozi. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele enze okufanayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amasoja ekade ehlomile lamapolisa abophe iziphathamandla zalo ezilitshumi lambili ebezihlangene emahofisini alo eChinoyi namuhla ziqoqa umngcwabo welinye ilunga laleli bandla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.